Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 19, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vanyorerana chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru vebato reNational People's Party. Dunhu reMashonaland West rinobatana nemamwe matunhu mukudzinga vaSevia Kasukwere mubato nemuhurumende. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvoendesa hurumende kumatare kuitira kuti imanikidzwe kuti itambire mavhoti evari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vanyorerana muHarare chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru vebato reNational People's Party. Vaviri ava vanyorerana chibvumirano ichi kumba kwavatsvangirai kuHighlands. Chibvumirano ichi chiri kuuya panguva iyo vemapato anopikisa vari kukurudzirwa kuti vabatane sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa kuitira kuti vawane mukana wekukunda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF. Munyika munonzi mune mapato anopikisa anodarika makumi mashanu. Vachitaura mushure mechibvumirano ichi, vatsvangirai vati zvavaita nhasi zvichaitikawo pakati pebato ravo nemamwe mapato ezvematongerwo enyika munguva pfupi inotevera. Masvondo mashoma apfuura, amai Mujuru vakaudza vatsigiri vavo kumasvingo kuti vakanga vave pedyo nekunyorerana chibvumirano nebato ravatsvangirai. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mumwe muteedzeri wavatsvangirai vaNelson Chamisa avapinda musangano wanhasi kuti tinzwe zviri kuitika.
Aiwa, ichi chibvumirano chemuonera pamwe chemukomberanwa chegarirano kokoko chekuti tarisa uko ini nditarise uko ndikwenye musana ndikukwenyewo zvanza zvinogezana tiri gumbo rimwe chete senyika ibvi nemupundira hapana chinokonana tese totarisa chinhu chimwe kuti tingaita sei kuyambutsa nyika sekutangwa kwenhaurirano munozviziva kuti mwana haangotanga achifamba anotanga achikambaira haangotanga achitaura anotanga achimbotidhadha ndo zviri kuitwa pamuri kuona kuita kuti titsvage nzira yokufamba pamwe chete semapato anonge ane kupikisa mapato anoramba akadaro ari akazvimirira asi chatakuvandudza idonzo rimwe chete muono mumwe chete izano rimwe chete kusimbisana simba rimwe chete simba mukaka rinosimira sekunosinzira richibva mukubatana.
Saka kana muchiti mapato enyu anoramba akadaro munenge muchishanda pazvinhu zvakaita sei chaizvo mukajekesa?
Ko inzizika rwizi runoramba rwakamira rwakadaro asi nzizi dzinenge dzichipinda mudhamu rimwe chete dhamu ramuri kuona iri ndiro rakubudirwa remubatira pamwe chete kureva kuti rwizi nerwizi rwunenge zvichidira tova ne rwizi rwakakura rwizi rwunovandudza zvinhu zvedu kuti zvifambe zvakanaka.
Izvi zvaakureva here kuti kana taakutarisa nyaya dzekuti ndiani achakwikwidza musarudzo mune mosarudza munhu mumwe chete anokumirira yapa?
Izvozvo kuzodaro ndo zvimwe zvatokuwirana kuti tinenge taakuti pamwe nepamwe panenge vachimirwa neanenge akamirira tawirirana ndoka nhanga nyaya yavapo inhanga nhaurirano ndo zvatatanga tinotarisa zvichagadzirisa kubatana kwedu kuyanana kwedu toona kuti pazvigunwe zvishanu zvatinazvo paruoko inenge yavambama imwe chete kana uchava achibhakira chimwe chete chinoda kuti chigadzirise tive nesvinga noita kuti huni dzishikudzire nyika idye chikafu nyika ikute ndo zvatakatarisana nazvo kuti dei nyika yagara zvakanaka.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Nengo dzezanu PF mudunhu remashonaland west nasi dzabuda pachena kuti mukokeri wemusangano mubato iri vari gurukota rinoona nezvematunhu vasevya kasukuwere vanofanira kudzingwa mubato uye kumiswa basa segurukota. Mutoreri wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wavo nhasi uyo waitirwa pamahofisi avo eprovhinsi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vasimbarashe Ziyambe vati nhengo dzose dzedunhu dzabvumirana kuti vakasukuwere vambomiswa basa mubato pamwe nehurumende sezvo nyaya dzavari kupomerwa dzakawanda. VaZiyambe vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzinosanganisira kusaremekedza mukuru webato vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kugovera hama neshamari dzavo pekugara mumaguta akawanda kudoma nhengo yezanu PF kunoton pasina kuwirana nevamwe pamwe nekutadza kubatanidza nhengo dzebato sezvo vari ivo tete vemusangano. Zvinonzi vakasukuwere vakambunikidza vanhu vekunoton kuti vatambire vaRonald Chindedza semumiririri webato. Vachindedza vakakundwa navatemba muliswa musarudzo izvo zvakakonzera mitauro mudunhu rose.
Tawirirana kuti isusu unanimously vakasukuwere vamiswe basa ravo ravanga vachiita rehu national PC pamwe chete nerekuhurumende ndozvatawirirana izvo. Vane nyaya dzakawanda. Chekutanga muno mumash west vakati imbozera candidate kunotoni ZANU PF ikaruza maelection ekunotoni uyezve vanoti undermine the president and first secretary of ZANU PF comrade RG Mugabe. Musangano wanga usafambi zvakanaka. Hakuna masero kumusha uku ivo vanga vasingauyi kuzoumba masero. Vanga vasingauyi kuzoumba mabranchi madistricts kuti vasupervise vaone kuti basa iro riri kufamba sei.
Vachitaura pamusangano mumwe chete nhengo yecentral committee uye vari mutungamiri wezifa vaphilip Chiangwa vati provincial coordinating committee yatambira chisungo chekudzingwa kwavakasukuwere. Vachiyamwa vati vakasukuwere vanga vachitadza basa ravo zvakanyanya zvekuti vakaregwa varipo iko kuine sarudzo gore rinouya ZANU PF ingangokundwa.
Patasvika apa pati yedu tinoenda kumaelections next year. Kana munhu asvikira pakusagona nekusagonesesa saka sukuwere ngaasuduke.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vachishanya neZimbabwe Democracy Institute vapedzisai rwanya vanoti vakasukuwere vachangobviswa pachigaro chemukokeri wemisangano chete.
Asi sokuona kwangu ndofunga kuti vaMugabe vanoda kungovabvisa paupolitical committee asi kuzovadzinga musangano. Handifungi kuti vanoda kuvadzinga. Pane zvakaitwa nevakasukuwere zvatisiri kuudzwa nevanhu vezanu.
Asi varohanya vanoti nyaya yevakasukuwere harisi iro dambudziko munyika. Varohanya vanoti dambudziko riri munyika utungamiri hwakaipa hwavaMugabe.
Asi zvinhu izvi hazvina zvazvinobatsira munyika nokuti dambudziko ratinaro hazvisi dambudziko ravakasukuwere. Dambudziko ratinaro ndoutungamiri hwavo ivo mbune vaMugabe nevamwe vavo. Wokuti vanhu vawane mabasa munyika mugadzikane zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekuti ikonomi yedu yakadhakwa. Saka problem haitombozi yavakasukuwere.
Musangano wanhasi wapindwa nemasachigaro ematunhu madiki nhengo dzose dzedunhu pamwe nevamiririri veparamende mudunhu vanosanganisira vaimbova mukokeri wemisangano vaWebster Shamu, vaDexter Nduna, vaKindness Paradza, vaZiyambe Ziyambe, vaFanny Phiri pamwe navaGodfrey Beremauro. Kusvika pari zvino matunhu anodarika matanhatu akabuda nechisungo chekuti vakasukuwere vasiye basa. kudzingwa kwakasukwere kunofanirwa kusvitswa kusendwa komiti iyo inofanirwa kutambira danho iri yosvitsawo nyaya iyi kukomiti yezanu PF yepamusorosoro yepolitibhiro. Kana politibhiro yatambira danho iri, zvinoreva kuti vakasukwere vanenge vadzingwa mubato, izvo zvinozopa vamugabe mukana wekuvabvisa pachigaro chavo muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vanotambira nemufaro mashoko akataurwa nezuro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu munyika vanofanira kubatana murunyararo. VaMugabe vakataura mashoko aya kuNational Sports Stadium uko kwakaitirwa chirongwa chekucherechedza kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Imwe nhengo yetajamuka vaDanford Ngadziore vanoti kunyange hazvo mashoko avamugabe akanaka, chinovanetsa ndechekuti bato ravamugabe riri kuenderera mberi nekuita mhirizhonga, izvo zvinoita kuti veruzhinji vasagutsikana nemashoko avamugabe ane zuro.
Ndinonatso kuti mashoko avamugabe mashoko akanaka chose, ende mashoko akutotikachamadza. Tinoziva kuti vamugabe nepati yavo vane nhoroondo, nhoroondo yekuuraya vanhu, nhoroondo yekurovesa vanhu, nhoroondo yekuti tichadashira vanhu. Vari ivo president vanonga vachitaura daro. So tiri kuti I think ine age yavo vakuona rurogadzira legacy, but tikwanisa kunge legacy yacho nguva yacho yati rebei, because I don't think zvichakavhira zvavakaita zvakashungurudza vanhu veZimbabwe. But zvisinei, tiri kuti isusu itori basa rezanu PF nemastructure avo kunoti kwaita mhirizhonga yapera.
Mumwe wevechidiki ari muboka reNational Electoral Reforms Agenda, iro riri kukurudzira hurumende kuti iite sarudzo dzisina pfunga mupopoto muna 2018, vaElvis Mugari vati vamugabe vanofanirwa kutanga vaunza runyararo mubato ravo reZANU PF kuti vanhu vatendeseke kuti mashoko erunyararo awa ndeyekurevesa.
Vamugabe vachipiricha peace ngavatange mumba mavo, charity begins at home, ngavatangire kuZANU PF ikoko, because ndokuri kune disunity yese ikoko, tozobva isu then munhu wese achitevera achifollow example. So ngavatange kupadza unit mumba mavo.
Mumwe vechidiki vatetenda chigwada vatiwo mashoko avamugabe anogona kubudirira chete kana zvirongwa zvehurumende zvakadai seZimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation kana kuti Zima Asset zvapa pundutso kumunhu wese zvisinei nebato rinotsigirwa.
Tichicherechedza zvakataurwa navamugabe nezuro kwavaiti vari kupemberera kusununguka kweZimbabwe, zvichienderana nekutaura nezvezimu asset nemablueprints ose zvakafanana nacommand agriculture, izvi hazvinawa zviri kushandira. Nekuti ukada kutarisa paZim Asset pavari kuti vakacreata mabasa kwavari kupa vanhu mamine claims, unotoona kuti zvinhu zviri kupiwa vana kana kuti hama sevanhu vari mubato reZANU PF, zvinoratidza kuti zvinhu izvo zvaakungodyiwa nevashoma-shoma zvisiri zvegutsa ruzhinji. Kunyange nembeu yacho yaipiwa vanhu pacommand agriculture yaingopiwa vanhu vari aligned kuZANU PF, kungava kumamisha kana usiri munhu weZANU PF waitonyimwa mbeu iyoyo nefertilize. Ende zvinhu izvozvo hazvinawa zviri kubenefita, zviri kubenefita vanhu vashoma-shoma.
Mumwe mufundisi wechurche Christian Voice International Reverend Tafumane Clement Senda vati vose vafundisi vanogamuchira mashoko avamugabe ekuti vanhu vane maonero akasiyana-siyana vakudzane.
Danho ratorwa nemutungamiri wenyika isu sevafundisi tinorigamuchira kwazvo, rekuti iro vave kugamuchira maonero akasiyana evamwewo vanobva kumamwe mapato ezvematongerwo enyika. Vari kuti ngatigamuchiranei, tisarwisane. Izvo tinozvigamuchira zvikurusa tichitarisa nhoroondo yebongozozo ranga richiitika kana nguva dzesarudzo dzasvika munyika yedu. Danho rakaita seiro ravatora rinotifadza zvikuru sevafundisi, kuti kana munhu wakura dzimwe nguva pfungwa dzinodzoredzana, unosvika pakufunga kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe vakashandisa mashoko akadai senzira yekupa chiremera kuurongwa hwokupemberera kusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. asi nyanzvidzi dzinotiwo zvinozoitika muchivande mushure mekunge vamugabe vataura mashoko ekubatana nerunyararo zvinopesana nemashoko emutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mekutsvaga rutsigiro kwakanga kwakasiyana nedzimwe nguva, guta reJakarta rinenge rasarudza gavhuna mutsva. Pachitariswa zvabuda pari zvino munzvimbo dzaitirwa sarudzo, vaimbova gurukota rezvedzidzo vaEnias Baswedani vari munzira yekukunda nemavhoti anosvika zvikamu 50 nezvisere kubva muzana. Chikwata chinopfurikidza mwero chechiTaliban chemuAfghanistan chatsinira kuti mauto eAfghanistan akabatana nechikwata cheNATO cheResolute Support vakauraya anomirira chikwata ichi mudunhu reBaglan neZuro Manheru. Masangano anomirira zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika aramba kurasa mberego nekufirwa mushure mekunge atanga zvakare hondo yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri kunze kwenyika kwazviri kugara. Masangano anoti reZimbabwe Citizens Initiative riri muAmerica neZimbabwe Diaspora Vote riri kuSouth Africa anonzi ave kushanda nebato rinopikisa rePeople's Democratic Party iro rinotungamirwa navatendai Biti muurongwa vekuti vakwire kumatare edzimhosva vachida kuti vabvumidzwe kuvhota. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vatenda kuti mutungamiri webato ravo ari kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vachiti vaBiti vanokwanisa kusvitsa mapepa kumatare edzimhosva kutanga mwedzi unouya. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday avo vari muFlorida muno muAmerica.
Sevana veZimbabwe tiri kuti isusu tiri kunyonyota kuti hurumende yedu haisi kupa kodzero kuvana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakagara kunze kwenyika mukana wekuti tikwanise kusarudzawo vatongi venyika yedu. Saka tiri kuita process inonzi diaspora vote campaign yekuti tiwanikwe tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti musarudzo dzichaitika muna 2018 diaspora vote ikwanise kuitika kuti vanhu veZimbabwe vakagara kunze kwenyika vakwanise kuwana mukana wekupindawo musarudzo idzodzo. Tiri kusangana nemagroups akasiyana-siyana evana veZimbabwe vakagara kunze kwenyika. Kuna naSouth Africa kune sangano rinonziro Zimbabwe Diaspora Vote Campaign. Vanhu vavane veZimbabwe vari kusangana zvekare vachiratidzira kunyunyuta kwavo pakushayikwa kwediaspora vote uyezve vachida kukurudzira hurumende dzimwe dzakatikomberedza muZimbabwe sehurumende yeSouth Africa, hurumende yeBotswana, Zambia, Mozambique neNamibia kuti vatibatsirise vana veZimbabwe kuti diaspora vote ikwanise kuitika munyika dzavo imomo.
Muri kushandawo here nemamwe mapato ezvematongerwo enyika?
Mapato ezvematongerwo enyika vane process yavo yavanopika inonzi yenera iyaye. Saka tiri kuvakurudzira kuti vakwanise kutibatsirawo kupusha nepese pavanokwanisa. I think tunoona kuti even venera vari kutaurawo nyaya iyoyo yekuti vana veZimbabwe vakagara kunze kwenyika ngavawanikwa vachitenderwa kuvhota. Saka ndingati mhinduro yangu ivako ndeyekuti yes, kushanda nemapato ezvematongerwo dzenyika zviri kuitika, especially patinenge tichibatana nevanhu vakaita seNERA tikurudzire diaspora vote nekuti NERA mubatanidzwa mapolitical parties akasiyana-siyana. Saka yes, kushanda nemapato enyika kuri kuitika asi isusu tirongoriwo vanhu nje vakazvigarira asi vari kunyunyuta nezviri kuitika tiziva kuti tiwane kutichipiwa mukana wedu wakatikodzera.
Tiri kunzwawo kuti mune hurongwa hwokuti munge muchiendesa yatingati application kumatare edzimhosva. Zvasvika papi izvozvo?
process yekuendesa kumatare ezvimhosva iri kuongororwa izvozvi. Tine malawyers akasiyana siyana vatikutaura navo vachitipa kuti mikana iripo ndeipi yekuti tipindane kumatare ezvimhosva nenyaya iyoyo. Saka iprocess iri kutoitika izvozvi yekutaura nemalawyers akasiyana siyana tichinzwawo malawyers wavo kuti vanoona mukana wedu wakamira sei ende uyezve vanoona kuti tinofanira kufambisa nyaya yacho sei. Saka ongororo iyoyo iri kutoitika kutaura kwandiri kuita kuno kune malawyers akasiyana siyana vari muZimbabwe vari kutibatsira kuti tione kuti kesi yediaspora vote ingapinde sei matare ezvimhosva. Ende izvozvo tiri kukurudzira kuti vana veZimbabwe vese vawanikwa vachisapota kesi iyoyo kana ichinge yazopinda matare ezvimhosva mazuva anotera.
Ava vangwarisa chigaro weZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vari parunare kuFlorida muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nekuona kutambura kuri kuita vanasikana pamwe nemadzimai anotambura, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatana kuti zviunganidze mari yekutenga nayo zvinodiwa nemadzimai panguva yavo yekutevera kana kuti masanitary pads. Muzvare Monica Chiunda kuburikidza nechikoro chavo chevana vadiki cheCapital Kids Preschool chiri muHarare pamwe chete navaRabson Shumba vesangano reTouching Lives vari kuSouth Africa vari kuunganidza mari kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe pamwe nemakambani kuti vabatsire nekutenga mapedzi aya. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Pads Shopper. Muzvare Chiumba vanoti vari kuda kuunganidza mapedzi anokwana kuita zviuru makumi mana nezvina kana kudarika anokwana kubatsira vanasikana vanosvika zviuru zvitatu nemadzimai matanhatu. Muzvare Chiundu vanotiwo vakaumba nzvimbo dzinodarika gumi munyika yose dzavachashandisa mukugoverwa kwemapedzi aya. Muzvare Chiunda avo vaimbogara muVirginia muno muAmerica vanoti vakabatikana zvikuru pavakadzokera kumusha vachinzwa kuti vanasikana vakawanda havaende kuchikoro pamazuva avo ekutevera uye vamwe vari kushandisa uswa, mapepa pamwe nendove kuzvidzivirira. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Vana vechikoro varikutadza kuenda kuchikoro time yavanenge vachienda kumaperiods. Why? Because vanenge vasina sanitary wear, havana chekushandisa. Pandaikura ndinombobvira ndazviona, but this was something new and I think chimwe chinhu chakanyanya kuzviita zvinhu zviri shocking kwandiri was kuti vanhu vari kushandisa uswa, vanhu vari kushandisa ndoo yemombe, vanhu vari kushandisa machira. Ya, kudhara takambonzwa zvekunzi kudhara vanhu vaishandisa machira, but zvekuti munhu anoshandisa ndoe ndasinambobvira ndazvinzwa. Yange iri first time. And even kuuya kwandaita kuno kuAmerica ndichitaurawo nyaya munhu wese ari kushoka kunzi ndowe kuZimbabwe. Tikati ya, but that's because isusuka tinofokasa on zvimwe zvinhu, but kana wagara muvanhu ndopo unotanga kuona kuti iyi tori dambudziko. So we partnered with another organization inonzi Touching Lives. Touching Lives inoita inonzi Pad Shopper. So Pad Shopper, what it does is we seek donations from people to know toroma donations emapads. Kana kuti even vanhu vari kuno kudiaspora vakatitumira mari, tinobva tangoendo kana kuKmart totosvika tonotenga mapedzi. So whether iwe ukatumira mari kuhama dzako woti tende mutora mapedzi pakati tinongonotora, because isusu tiri kuda mapedzi, because tuda kudistributa kune vasikana.
Saka kusvika pari nhasi mabatsira vasikana vakawanda zvakadii uye munzvimbo dzipi?
Iko zvine izvi tiri kubatsira vanhu vari kunana Epwez, kumabhuku, kuCaledonia. And kumwe kwatisina reach isusu, tino partner wene mamwe maorganizations that will then help us kuti tisvike ikoko. But iko zvine izvi tine target yatinayo yekuraisa 44,000 sanitary pads and tinokwana 3,600 girls for 6 months supply. So next distribution yedu tuda kuita muna July. So that should be enough kuti you know at least 3,600 girls divasvikire muna December. Tikawanawo more than that, yeah, that's great.
Mune zvirongwa saizvo zvekubatsira vanasikana, ko kuvana komana uku muri kubatsirawo nenzira dzipi?
Ndandisati ndasvika, ndichangosvikawo muZimbabwe. So tandisati tasvika ikoko. It's something chekuti in future I would want to help one zvinhu zvakaita seschool fees, but iko zvine izvi tandichambofokasawo nezvinhu zvakaita seizvozvo zvekuti tiri kubatsirawo vasikana, you know, timbotakula one problem at a time.
Saka ivo vanenge vachida kubatsira vasikana nezvekupfeka panguva yavo yekutevera vanokuwana ipapi?
Pane inonzi Touching Lives Africa Foundation, tiri paFacebook. Tinoshanda nevanonzi Mr. Rabison Shumba, ndo vakatanga nezve foundation yacho. So tiri pa Facebook and there's also Twitter. The numbers that you can use here for cash ku Zimbabwe, it's 0774 162 920, kana kuti 0779 888 914.
Ava vanga vari mukuru wechikoro cheCapital Kids Preschool Muzvare Monica Chiunda vachitaura vari parunare vari kuVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri. Vanoda kuziva zvakawanda nezvechirongwa chehashtag PetShopper, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Mutedzeri wasachigaro wezanupf mudunhu reMidlands vakizito Chivamba, avo vanga vari nhengo yeparamende inomirira Chiundura, vashaya kuchipatara cheGweru nhasi. VaChivamba vakatanga kuva nhengo yezanupf muna 1972 uye vanoti vainge vari mujibha kubva muna 1977 kusvika muna 1979. Vange vari nhengo yeparamende kubva muna 2008. Mufi anonzi anga arwara kwenguva yakareba. Kunyange hazvo veZANU-PF mudunhu iri vari kuchema vaChivamba vachiti vaive gamba. Vamwe vanopikisa vanoti nyaya yavo yekupfuura muchakabvu Patrick Kombai vachibatsirana nemuhai wemusori muchakabvu Elias Kanengoni ava vakaitwa gamba renyika munongedzo wekuti muZimbabwe hamuna utongo hwejekerere. Muna 1990 munguva yesarudzo vaChivamba navakanengoni vakapfuura vaKombai avo vainge vari kubato reZimbabwe Unity Movement kana kuti ZUM. VaKombai vaikwikwidzana muGweru nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSimon Muzenda. Dare repamusorosoro rakatongera vaChivamba navakanengoni kugara muJeri kwemakore manomwe, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabva vavaregerera vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika. Munguva yehondo yeChimurenga vaKombai vaibatsira zvikuru varwiri verusununguko vari kuZambia. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanotitsika yehurumende yeZANU-PF yekuregerera vanotyora kodzero dzevanhu iri kudzosera utongo hwejekerere kumashure.
Zvinhu zvakaipa kuti kana munhu achinge atyora kodzero asasungwa, nekuti zvinopa chimiro chakaipa chinoita sekuti vanoita zvakaipa havabatwi nemutemo. Nekuti tinoziva isu kuti pachivanhu pedu kana munhu ukapara mhaka unototi uri pengozi yacho. Zvino panyaya dzekodzero, kana vanhu vachinge vatyora kodzero nerwesere mukuru wenyika kana vamwe kana vanunura kubva pamutongo wematare edzimhosva, zvinopa chimiro chakaipa kwazvo. Uyezve zvinopesvedzera vanhu kuti vade kuramba vachidzokorodza zvakaipa, nekuti vanenge vachiziva kuti inongova njake njake, hakuna chinouya, hakuna zvatinoitwa. Kukosha kwekuomeserwa nemutongo nekuiswa pasi pechirango ndekwekuti vamwe vazive, vavhunduke, vasapame uyezve vatye chakaipa. Zvino izvi zvinorunzirawo kuti vakaipa varamba vachiita zvakaipa nekuti havana chavangatye, nekuti vanenge vachinunurwa pamusungo wemutemo.
Asi kana vanhu vasiri kufara nezvinenge zvichiitika munyika panyaya idzodzi dzekodzero dzevanhu, pane kumwe kwavangaendewo here kuti vange vachikwanisa kuti vawane mutongo wakafanira?
Hongu, asi ndinoda kuti nditi pane dambudziko. Chekutanga ndechekuti kana munhu achinge atyorerwa kodzero dzake dziri mubumbiro remutemo renyika, chekutanga ndechekuti anokwanisa kuenda kusangano reZimbabwe Human Rights Commission, anokwanisa kuenda kumapurisa, anokwanisa kuenda kumatare edzimhosva, anokwanisa kuenda kune kumapazi akasiyana ehurumende kunomhanyara kuti awane mutongo wakafanira. Asi dambudziko ratinavo nderekuti kazhinji zhinji vanotyora kodzero vanenge varimo zvakare muutungamiri hwemapazi akasiyana. Kunze kwenyika kune vamwe matanho anogona kutorwawo. Tinoziva kuti kune masangano akaita seAfrican Union, kune inonzi African Commission on Human and People's Rights, inoonawo zvekodzero dzevanhu. Kune sangano reUnited Nations rembatano wenyika dzepasi rose, runobatsirawo zvakare.
VaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuenda kumatare huri kuda kuitwa nezvizvarwa zviri kunze kwenyika zveZimbabwe zviri kuti zvinoda kuvhota. Musakanganwa kuteerera chirongwa ichi chamuchapiwa naJonga Kandemiri naChris Kande. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzinoti 001202465-0318. Aiwa, vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 19 ngomabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana indawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party.
Uyabona ukuthi eZANPF leyo there is always a war phakathi kwabantu beZANPF. So siyakwazi ukuthi umgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Uzulu weZimbabwe uthi kumele umongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula ukwenza kwabo babe isibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Ema biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party kukhetho lomnyaka ozayo. Lesi sivumelwano sesikufake sobala ukuba amabandla lawo mabili kawasoze ancintisane kukhetho, kodwa akukaziwa ukuthi azasebenzelana njani. Sethula amazwi yakhe emkhosini okulobelana isivumelwano lesi oqhutshelwe emzini wakhe eHarare. Umnumzana Tsvangirai uthe isivumelwano lesi sipha uZulu ithemba lokuba elakusasa elibalulekileyo. UTsvangirai uthe isivumelwano sanamhla sitshengisa ukuthi kuza kuba lezinye njalo lamanye amabandla aphikisayo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi isivumelwano lesi siza kwenza kube lula ukunqoba ibandla leZANU PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leNational People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela. Khonokele kuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu NPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana sindawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tsvangirai, kugcine kuhamba njani la?
Eh, a asiselabo labo thina njengeNational People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sonkusebenzisana namanye amabandla kakhulu MDCT ekhokelwa nguTsvangirai. Ababe kuphikisa lokho baphuma saqedelana labo. Khathesi sonke simoya munye ukuthi ukuze into le isebenzele kuhle ngo-2018 izano iphume embusweni. Amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye. Nathi ke leNational People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho. Asisela muntu ongathini yakuphikisa lokho.
Manje njengoba ukhetho solusondele, imikhankaso yamarali liyaqalisa nini njalo iCongress yona iyayenzwa nini?
iCongress yethu khona eHarare mhlaka 28 kuyona linyanga. Abalandeli beNational People's Party lizwe lonke sebetsheliwe ilandela ama-structure ethu. Sisuka kuCongress iphela iqeda eHarare yize sibumbile icuku lethu laqina lenela. Sesisuka lapho sesifoka siqine sesiyakhankasa. Akusekho okunye esikumeleleyo. Ukhetho selwenziwa amaprovinces akhetha ubukhokheli bawo wonke sokukhona sokuzele ukuthi kuCongress mhlaka 28 njengoba ngitshile emalangeni amalutshwane sisuka kulanganalamuhla sisuka kuCongress sokusiya sadalala sibili sesisebenza.
Uxolo sihlobo sami lobe kungumnumzana wethu Selimoyo, omunye wezikhulumeli zebandla leNational People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asizweni ke inxoxo phakathi kuka Chris Kandelo nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT.
Thina njengebandla leMDC lonke siyazi ukuthi ubaba uTsvangirai webheda ngeZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngoduvo esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphika ukhetho kamuli amavoti izani icine ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izani ukwenzela ukuthi siguqule iy'mpilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu kabaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika, liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu kemandla leMDC sikhuluma kunjenje iinkokeli zethu siphakathi kukazulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana loZulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyabhalisa ukurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa uduvo solukhona lokuqakatheka kokuthi bavotele saguqula impilo yabo ngoba sonke siyazi ukuthi njengebandla leMDC uhulumende womanyano sangena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa ukuthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluntu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Oxolo sihlobo zami. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula izenzo zabo babe yisibonelo esihle kuletheni ukuthula elizweni. Andubana abantu bawakholwe amazwi kaMongameli Mugabe yena othi kumele kube lobukubambana elizweni. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe awethule emkhosini wokunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe, uMongameli Mugabe utshela umbuthano obusenkundleni yeNational Sports Stadium eHarare ukuba abantu kumele basebenze ngokumanyana behlonipha izifiso zabanye kwezombusazwe lakwezokholo. Waqonqosela ukuba isiqokoqela yikwazi ukuba umuntu wonke ngoweZimbabwe kungakhathalekile ukuba kulokwehlukana kwemibono. Abezokholo labo okubalisa umfundisi Tafumane Clement Zenda waseMashingo uthi lanxa kumangalisa lokho osekukhankaselwa nguMongameli Mugabe kwezokuhloniphana kundaba zombusazwe bayakwemukela.
Kuyamangalisa ke ukuthi
umongameli welizwe ubaba u President Robert Mugabe usekhuluma ngendaba zokuzwisisana lokubuyisana nxa kufika kwezomba ngazwe into akade engayenzi njalo engayikholwa engakhulumi la ngayo isikhathi sonke ubaba Mugabe ube kholwa ukubana nguye ke ingqungquthela uma kufika kwezomba ngazwe
umfundisi Zenda ethi yikho kanye abahlezi bekuthandazela njengamakholwa esiKristu ukuba kube lokuhloniphana kwemibono
siyakwamukela thina njengabafundisi ukuthi ke ubaba Mugabe usekhuluma ngokubuyisana esingathi political diversity kusichu ukuthi ke uthi yena makasi thuthukeni ke sithuthuke ingqondo zethu singaze sathi ovela kubandla elithize lombangazwe elombusazwe umubi kumbe uwrong
kodwa abanye bakwamukele ngokuthandabuza bethi akusiqiniso okuthiwa ngumgabe bembeka umlando kuba nguye imbangela yokukhethana lokungezwani kwabantu elizweni lasebandleni lakhe kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko omunye walabo abangasuthiseki ngale nkulumo kaMgabe ngunkosazana Liyamthandwa umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo enguye njalo unobhala jikelele ebandleni eliphikisayo leFreedom Front
mina nginje ngalahlekelwa even abazali ngenxa yakho noko ngoba kwakuthwa ngabelinye ibala abasobeni bezani PF so awilezi zinkulumo nje
ebeka amakhehla emabandleni ehlukeneyo abafana loMgabe umlando kuba yibo abajojozela ukungezwani ukukhethana ngemihlobo kanye lokuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe
akula kuthula okukhona manje iviolence isiqalisile we see ama youth ezani PF echaya amanye ama youth amanye amabandla mabe senza ama door to door campaign akula kuthula okukhona and akula kusebenza sonke okukhona
wengeza ethi makaqale ebandleni lakhe uMgabe ukuqeda loludubo lokungezwani ukukhethana ngemihlobo kanye lokungemukela imibono ehlukeneyo lokutshelana iqiniso lapho kulokuphosisa okuthe kwaba khona
ngangilalele ekhuluma uMongameli akula phise khona phandle ngale emakhaya sebeqalisile ukuchaya abanye bayachiselwa ezindlini abanye bayabulawa amapolisa lawo they are doing nothing
kwasekelwa langunobhala jikelele ehlangothini lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, uThathenda Chigwada.
Siyawazi ukuthi uPong ukukhuluma izinto ezingayenzekiwe. Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo, there is always a war phakathi pabantu beZANU-PF. So siyawazi ukuthi uMgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans, sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota
bakhona njalo bathi bazoyicela isivuthiwe bengamthembu uMgabe kungasi kwaqala ekhankasela ukuthula lokuhloniphana elizweni bathi inkinga ngomgabe ikuba uvame ukuphambana lenkulumo yakhe akuchoyo lazokwenza kusehlukana ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis gama
Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imichina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyamabiometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla elanda ukuzovivinywa ukuze etshengise ubungcweti bawo. Ikomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission Iti izavivinya amankampani la ngeviki ezayo mhlaka 24 lo mhlaka 25. Amankampani adinga lomsebenzi ebe mathathu kodwa umgcini sihlalo walikomishini. Unkosikazi Rita Makarau uthi sokusele amabili kuphela ngemva kokuba inkampani yesithathu eyakwele Belgium ithe ayisawufuni lomsebenzi. Amankampani aseleyo ancintisanayo abalisa iLuxton Group Systems eyakwele China leDemalog Identification Systems eyakwele Germany. Kusasa iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ibachasisela okunengi ngamankampani amabili la. Sixume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngathi thina kuyajabulisa ukuthi ke manengi ama-companies ke athole lelo thuba ukuthi ke abe ngu-supplier ke we-material nale ye-biometric. Kodwa ke kungakhathaza ngoba izano phefu bakithi isala iahead isale phambili entweni ezinengi. So kwesinye isikhathi kungaba lizaba bevele sebele company abayikhethileyo sebele lizaba abayikhethileyo benze ukuthi benziwe ukuthi isitoti senikhuvuse nesiyana. Yikho sisuka-ke bese singani sithuka kancane. Kodwa-ke kuhle kukhululekile ukuthi-ke kungene kuthenda-ke ukuthi ikhampani engcono kulazo zonke-ke ikhethwe nge-professionalism yayo ukuthi iyenelisa ukuletha leyo equipment isebenze ngendlela eqondileyo. Sakuthokozelela lokho. Okwesibili, siwuzwile-ke umhlangano lapho esizwe khona-ke ngumakarawo ubukhokheli bethu-ke buzahamba-ke noma lihamba-ke singaphansi kwekhodi le-NERA. Kusasa-ke bazahamba-ke bayehlangana la izeki-ke bazwe ukuthi izeki-ke ithini. Kodwa-ke esikukhulume labo njalo sisho ukuthi bakubeka kube-ke kube kucace yikuthi-ke izeki-ke ikhethe ikhampani ngokwenelisa kwayo, hathi ukuthi le ikhampani vela kuliphi ilizwe elidlelana lezanu P_F ikhampani ezancedisa ukuthi uqilibezele bewukhetho-ke luka-2018. Lokho-ke kasikufuni kasikufisi, akumelanga kwenzakala.
Lisiya emhlanganweni lo kusasa, lile mbuzo yini elingayithanda ukuyibuzisisa kuzeki?
Kuningi kulezikhalazo kulembuzo. Imbuzo kuyabe ifana lokuthi ena la makhampani angabe ezabuya akhethwe njani, kumbe kwavulwa kwabasobala wonke umuntu ofisayo wa-aplaya na. Yimbuzo esizabe silayo naleyo lokuthi-ke i-selection izahamba njani, kuyini okuyabe kukhangelwa kucubungulwa ukuze kuthiwe le ikhampani isikhethiwe-ke isiyiyo ezasaplaya le material. Izinto-ke esizafisa ukuthi-ke umakarawu le qembu lakhe bazicacise kusasa-ke, sibone ukuthi kambe-ke kuyasebenzeka na, kumbe hathi zaba kuphela-ke izanu PF isebenzisa izeki badala ngathi abantu bezimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP, sixoxela ekobulawayo. Ulife Talk namuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuvota kwabantu abahlala kwamanye amazwe kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Elemelika selithembise ukuqhubeka liphathisa eleSaudi Arabia empini yokuzivikela ekuhlaselweni i-Iran. Lesi sithembiso senziwe kunkulumo kanobhala wezomvikela kwele Melika uJim Mattis lomunye wakhe wakwele Saudi Arabia uMohammed bin Salman. Inani labalobele ukuthola imvumo loba amavisa okuzosebenza kwele Melika ohlobo lwe-H1B visa libikwa lehlile lonyaka ngenxa yokungahlaliseki ngemithetho ephathelane labokuza esikhona elizweni. Abe-US Citizenship and Immigration Services bathi leli nani lehle lisuka ku-233,000 nyakenye laya ku-199,000 lonyaka. Ingcwethi kwezo kuthungwa kwezembatho zomceco oyisakhamuzi sakobulawayo njalo engosakhulayo, umnumzana Gilmore T uqoqa umkhosi wokudinga imali ekusiza abasakhulayo abaphuma emulini eziswelayo abaphila lobugoga eyokubahlawulela indleko yemfundo. Osakhulayo lo uthi lumkhosi uzaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Asizweni ngoxoxa lo Mike Wobe we Studio 7.
Ibuya Fashion Premier charities and just abantu nabanye esikolweni, especially laba abangakhona ukwenelisa ukubhagala imbulo ezikhona ukwenelisa ukubhagalela abantu ababo. So ngoba esintini sithi umuntu ngumuntu kambili, so sirealize ukuthi abantu abahambe King George, which is a school of children with disability, abanye aba-under issues of foundation, abanye aba-Path of Life Foundation.
Ukhangelele ukubambisana lamankampani adumayo kwezokugqoka na kulolu hlelo ukuze ube yimpumelelo, njalo awunginikeza amagama.
Fashion Show Day is a partnership between Edgar Stores, Dissemina Garments, ama-local designers abanjengaboShadowbyz Tumiso, o-Clicks, Ushante, o-Nanj, nabanye nje abaningi.
Awungitsheleke Brati, thina bontanga abaphila phesheya abafisa ukudlala indima efana le yakho emphakathini kobulawayo, singayenzani ukuze siqale ukuthinta impilo zabontanga kwele Zimbabwe?
Njengabantu abasemazweni kwezinye isikhathi kulama-opportunities nalani elilawo khona ngale elikwazwayo ngani. I think it is very much important ukuthi bani ngcwali ngoba kule opportunity ekhona ukuthi umuntu weseZimbabwe ekhona ukungena mathi the musician kumbe umuntu oku-fashion kumbe umuntu nje oku-tech side engakhona phela ukuthi engene. I think ukuqakathekile ukuthi abantu abasemazweni beshele isikhathi nabantu abaseZimbabwe because kula bantu abaningi eZimbabwe abavery talented bakhona ukuthi benze izinto eziphakemeyo, but into esekakalayo i-opportunity engaphesheya.
Masigoduke kancane siyoxoxisana ngalolu hlelo. Sonke siyazi ukuthi ukwenza lokho elikufisa ukwenza kuzaba izimali. Awungitsheleke bhutwami, uhlelo lo uzabe ukwenzakala ngaphi, njalo ukungena kuzabe kubiza malini?
Alright, so iBulawayo Fashion Premier izabe isegrant, and njalo ufuba ngumuntu oku-VIP, ku-VIP $10, but abanye nje abangafuba ngo-VIP $5 ukungena.
UGilmore ngosakhulayo oyingcwethi kwezokuthungwa kwezembatho zomceco obexoxa ecingweni lo Mike Wobe wa Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi uhulumende weZANU-PF usesule yonke inkululeko etholakale ngo-1980. Ngakho zithi ukhetho lomnyaka ozayo yilo kuphela ithemba lokubuyiselwa kwaleyo nkululeko. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980, ibihlonitshwa ngamazwe amaningi ngempumelelo yayo kwezokulima lezenjiwayo. Idola leZimbabwe belidlisana imbuya ngoluthi lelaseMelika kanye lephawundi laseBhilithane. Amazwe asezansi ezwekazi le-Afrika ayethi nxa engahlaselwa indlala azokhongozela eZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi bonke lobu bunono belizwe sewubhidlizwe baphela nya ngababusi bebandla leZANU-PF, kwabangela ubunzima obukhulu okokuthi akusaqondanga ukuthi kuthiwe iZimbabwe yamthola uzibuse. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Qhubekani Msebele uthi kunengi labantu beZimbabwe ilanga likazibuse likhefu nje lokuthi bengayi emsebenzini. Uthi inkululeko yatholwa kuphela yilabo ababusayo.
Inkululeko noma i-independence elizweni lakithi kusese libizwa nje. Asabali isimo kuphela ukuchabalala komnotho abantu nje ngendlela abaphila ngayo elizweni lakithi kunokwesaba ethi inkululeko asikayitholi. Isikhathi nje sokuthi abantu bakithi basukume banazele ukuthi struggle sethu namhlanje sibhekane naso yini.
Umnumzana Khulumani Njayo dabuka ewangena uthi okwenzakala eZimbabwe yikuthi kwantshintshwa abancindezeli abamhlophe ababekhona kwafakwa laba abensundu esilabo manje.
Kunzima kakhulu kuzulu weZimbabwe kubana bathakazelele uzibuse ngendlela eyiyo ngoba phela bona besebunzimeni obukhulu obufana lokuswela imali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi yona esile sikhathi ingatholakali kwele Zimbabwe, ukuswelakala njalo kwelungelo loluntu eZimbabwe khona okwenza abantu bengasathembi uhulumende.
Umgcini ihlalo webandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, PAMU, umnumzana Clement Ncube, uthi lihlazo ukubona ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa, iZimbabwe isezandleni zabansundu, iphansi kwesimo esibi kangaka.
Konke nje akukho okucacayo ukuthi kuyiwa izwe lifile, abakhokheli babegula baya ngaphandle, balatshwa ngaphandle, abantu babo bafunda ngaphandle, uselebrate ini? awulale senti yakulelo lizwe but uthi uya celebrate uzibuse wani ungakwazi ukuzibuza izwe libuyele emuva 50 years backwards from 1980
umnumzana Ncube uthi kuyamethusa ukuzwa kulabanye abathi bathokoza ngabakulethelwe inkululeko yeZimbabwe
hlupheka kusweli imisebenzi akungeneki ezibhedlela akula mithi akula bodokotela akula nesi ezikolweni kwezindawo sibona abantu sokusa basebebhatala school fees ngembuzi yinto bani le from top to bottom ufila yikho into ecacayo Zimbabwe is a failed state so there's nothing to celebrate laphaya
kodwa kumculo weZimbabwe odumileyo uzinjazi yamluma uthi akulunganga ukuthi nxa ugezisa umntwana ungabona amanzi sengcolile ubusuchitha konke lo mntwana
siyabonga kakhulu nje khona ukuthi nathi izwe kithi nathola ukukhululeka kwa celebrate ke independence ngale date celebrate ngayo engakusho ukufisa nje ukuthi mhlawumbe izinto zibuye zibuyele simanage mhlawumbe kuhambe kahle konke
nakwelinye icele isizalwane sePlumpton umnumzana Big Foster Gomose uthi kufanele kube lizilo ukusebenzisa ibala elithi uzibuse nxa kukhulunywa ngeZimbabwe
singabiza lento esinayo sithi independence sizoyenza abantu abayazi ukuthi independence yini basihleke ngoba yilapho kwaqala khona iproblem ngo-1980 kwakhululeka umnangagwa kwakhululeka umgabe kwakhululeka yonke leya gengena leya Smith wayekwazi ukuthi noma ngiyilwa nalaba bantu kodwa ilizwa kumelanga ngilibulale
umnumzana Msebele uthi sekusemandleni entsha ukusebenzisa ukhetho luka-2018 ukuguqula isimo esikhona ngoba abadala bayidlala eyabo indima ngo-1980 bakhulula ilizwe phansi kombuso wamabhunu
manje ziningi indlela ezihambisana nasona lesi sikhathi sokuthi kufanele sikhethe ukuzithatha ukuthi silwele inkululeko yethu kuhlanganisela khona lelo khetho oluzayo isikhathi sokuthi abantu abasha basukume ngokuphalisela ukuyavota siyovota kumnyaka ozayo sivotele uhulumente ukuthi uzofaka abantu ngaphambili
lobanje abanye besithi lolu khetho kalisoke lulethe inguquko inxa uqilibezela okuhlala kusiba khona abanye bathi ngalesi sikhathi sembuso yentando kaZulu kuzafanele kwenziwe konke okusemthethweni okungenza impumelelo yalolukhetho iveze xathu intando kaZulu Mhlobo 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho
kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomdlali wewheelchair racing uSamson Muroyiwa.
USamson Muroyiwa ngumdlali oncintisana ngamawheelchair kodwa ekuqaleni kwakhe ezemidlalo ubedlala umdlalo wewheelchair tennis. Umdlalo oncintisana ngamawheelchair ungene kiwo ngomnyaka 2012 lapha beyingxenye yeqembu labadlali bakweZimbabwe abaphatheke kumncintiswano we-Othenikwa Wheelchair Challenge oqhutshelwe endaweni yeGeorge elizweni leSouth Africa. Ngomnyaka 2013 uMroyiwa ubuyele njalo kumncintiswano we-Othenikwa Wheelchair Challenge lapho afike wanqoba khona kumjaho we-42 kilometers kusigaba se-T53 le-T54. Lapha ekhaya ayikho minengi imijaho yehlobo lwemarathoni yikho uMroyiwa ecina encintisa kwimijaho ephakathi laphakathi e-middle distance lapho atshona eqeda khona esendaweni yesibili ngemva ka-Elford Moyo. Ekhulume ekupheleni komncintiswano we-PPC Matopos 33 Miler oqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMabasa uMroyiwa uthe yena uchiywa emehlweni ngoba uMoyo elesi sindo kulaye.
Sizalanje ntonzile belaye sibili bazayo ngicela mthe ukuthi mina I don't just angina wait now they more wait ukhale khonye themethe yahamba yabona
lo nyaka uMroyiwa ungenile njalo kumncintiswano weOthenikwa Wheelchair Challenge kodwa akumhambelanga kuhle njengoba ephuthe esendaweni yechumi lesikhombisa kumncintiswano oqhutshwe ngenyanga kaNhlolanja. Ekuqaleni kwenyanga kaMabasa uMroyiwa uphatheke umncintiswano we-PPC Matopos 33 Miler emjahweni we-21 kilometers lapho aqede esendaweni yesibili ngemva kukaMoyo. Sixhumane laye ekupheleni komdlalo lapho athe yena uza kuyancintisa phesheya kolwandle inyanga kaMabasa ingakapheli. UMroyiwa ule minyaka yokuzalwa engamashumi amabili lathoba nembili 28. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga tjahale zansi singake hlukanise khangele ebezihamba phambili Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ulobelana isivumelwano sokusebenzelana lo nkosikazi Joyce Mutyuru owebandla le-National People's Party. UZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula izenzo babe isibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Kwanele ngemthokozo omuhle kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamela inkomo uburoko bantu bamudimo azibe hope makamu wangu ndaboka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.